Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti ZUPCO iri kutadza kuita basa rayo nemazvo zvopa kuti vanhu vanetseke mumigwagwa. Hurumende yotarisirwa kuregerera vamwe vasungwa vari kupika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevanomwe 1507 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nemumwe 31 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu 39,550. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevanomwe 587. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevashanu 36,535. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine zana rine makumi maviri nevana 34,124. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kambani yeZupco iyo yakanzi ndiyo yoga inofanira kutakura vanhu iri kukundikana kuita basa rayo. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kukundikana kweZupco kwava kupa kuti vanhu vatadze kusvika kuZimba nenguva. Izvi zvinonziwo zvave kupa mukana vamwe vanotakura vanhu zvisiri pamutemo kuti vawedzere mari dzemichovha zvosiya mushandi asina chekubata. Nezuro muHarare vanhu vakamira kwemaawa akawanda nekushaya mabhazi uye vanotakura zviri pamutemo vakabva vatanga kuwedzera mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. MuHarare handimo chete mune dambudziko nekuti kunzvimbo dzakaita seSilovela vanhu vanoti vave kubhadhariswawo madhora gumi ekuAmerica kubva pamadhora mashanu kuenda kuguta reKwekwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati pamusoro pevanhu vari kuchora mitemo. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navamoyo pamusoro pedambudziko iri.
Iyo zvino vemuchovha vari kuita zvokumhanyisana nemapurisa vange vasati vabvumidzwa kufamba pamigwagwa nenyaya yelockdown. Saka vemichovha varipo, michovha iri kufamba imichovha ine mafranchise neZupco ndivo chete vanobvumidzwa kufamba, asi ivavo mafares avo ari regulated, ndiyo mafares anotodetermina nehurumende sezvo vane chibvumirano nehurumende.
Ko vamwe varunzi vemushikashika vanenge vasina zvibvumirano neZupco zvinenge zvichifamba sei?
vaya vano manyisana nemapurisa sezo motikari zacho pamikwakwa azvishoma kana kuti hapana pane zvimwe nzvimbo vanongocharja pavanenge vachida kucharja nekuti vanobhadhariswa kamari dzakawanda pavanobatwa nemapurisa kana bapiwa mukana vanotorecover mari idzodzo nekucharja mafezi asingazvisiki pavanoda vanhu vakawandisisa pamigwagwa mazvupko iwo ega akagara asingakwanisi kuita basa iroro rokutakura zvinogudza vakawanda mazvupko mashoma nevemamuchovha vane mafranchise nezvupko vashoma zvekare zvakutoreva kuti vaya vanoita zvokumhanyisana nemapurisa ndivo vanenge vachivatsira nevanhu zvavo vanozvitakurira vachizvifambira ivavo vanongocharja pavanenge vachida munhu anongocharja mari anenge achida angaona vanhu vakawanda pamugwagwa anokwidza anongokwidza kana uchida unokwira kana usingakwanisi unongosara
zvinokonzera matambudziko akaita sei kumushandi
izvozvo zvinotokonzeresa kuti vashandi vabude mumabudgets avo nenyaya yokuti unenge wakutobhadhara mari usina nekuti mafees acho anenge atochinja zuva nezuva
sikava mwoyo mutungamiri wenyika ari kukurudzira vanhu kuti vashandise mazvupko achitiye ane mutengo wakaderera uyezve anoteedzera mutemo
mazvupko agara asingakwani kana kuti agara ari mashoma kubva nekudhara mazvupko agara ari mashoma tavona vanhu vese zvavo vanofamba nemazvupko vanoita zvokushupika chaizvo zvinotokonzeresa kuti vakawanda vatorarama nekushandisa tingati maprivate vehicles
munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJacket Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Dare remakurukota rakabuda nechisungo nezuro chekuti hurumende ideredze huwandu hwevanhu vari kupika mumajeri kuburikidza nekukurumidza kubudisa mujeri vasungwa vanenge vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvemitengo yavakapiwa. Dare iri rakati vasungwa vachanzwirwa tsitsi vanhu vari kupikira mhosva dzisingasanganisiri dzeumhondi kubata chibharo kupidigura hurumende kuba zvipfuwo mhirizhonga kuba dzimotikari pamwe nevanoshandisa chisimba kubvutira vamwe zvinhu zvavo vachinyora padandemutande retwitter yavo munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vakatiwo vasungwa vakatongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwose vakapika kwemakore gumi nemashanu kana kudarika vacharegererwawo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamangwana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatanga riini kushandisa chisungo chakaitwa nezuro nedare remakurukota gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa vachitaura vakazvimirira vanoti havasi kufara nepamusana pekuti hurumende haina kuisa vasungirwa mhirizhonga pavanhu vacharegererwa muzvare Chivasa vanoti vose vanopomerwa mhosva dzemhirizhonga vanhu vemapato anopikisa vazhinji vavo vari mumajeri asi pasina mhosva yakati tsvikiti yavakaita muzvare Chivasa vanotiwo hurumende yaifanirwawo kutara vanhu vakasungirwa nyaya dzeuori kuti vave vamwe pepasungwa vasingakodzeri kuregererwa
nyaya yaitaurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajeri inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana-siyana asi panguva ino yatiri yecovid-19 pandemic zvinoita sokuti ndiwo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava hanga vachibuda mujere vanoburitswa vachona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvoni kabineti yaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujere kana vasara ne kana vanenge vaseva chinguva chakati kuti uye vasina kupara mhosva dzinotevera pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi
takanangana nenyaya yekodzero munoona sei zvaitwa nehurumende izvi
maonero angu takanangana nenyaya yekodzero chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajere especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi but zvinoda kubhalansiswa as well tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda kazhinji vanoti vachingobuda vanotanga futi kupara mhosva
pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende pane dzamunopokana nadzo here
pane kakusagutsa kane listi remhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi apa ndakanangana nenyaya yepublic violence kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende vanenge vachinzi varatidzira ofuchi kuratidzira ikodzero saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripo ichinzi vanhu ivava havabudi because zvinobva zvaita kunge zvine kakusarudza kazvinako ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere ndanga ndichishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously tinozvikoshesa saka ndiona sokuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzo ndopanogona kuti vanhu vazoita kakugunununa but maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujere it's a practice yagara inongoitika asi kuti sekungoitika kwazvinoita pane vamwe vanogona kuzongobenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri asi vasingafani kuva vachibuda
asi hamupokani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri
kuburiswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda recovid-19 chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu vanhu ngavatongwe vachibva kumba pane kuti toti anenge of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment but nyaya yekutidzani vave reformed
avo vange vari gweta rinozvira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa vari parunhare kuHarare nestudio 7 muganhu wezimbabwe nesouth africa webidbridge uchamboramba wakavharwa mushure mekunge vakuru vezveutano mudunhu rebidbridge vakazivisa kuti vanoda nguva yakakwana yekugadzirira kudzivirira covid-19 vasati vavhura muganhu uyu mukuru wezveutano mudunhu iri dr linos samere vakaudza bepanhau reherald nezuro kuti vanoda kutanga vaona kuti vanhu vakawanda vabayiwa nhomba muganhu uyu usati wavhurwa uyewo kuti vanoda vamwe vashandi vezveutano pamwe nezvikwanisiro kuitira kusimbisa chikwata chavainacho kare veruzhinji vanga vachitarisira kuti zimbabwe ichakasira kuvhura muganhu uyu mushure mekunge south africa yavhura divi rayo remuganhu uyu hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rezvemukati menyika vakazembe-kazembe panyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata muongorori wezvematongerwo enyika dr riki mukonza avo vari musouth africa kuti tinzwewo paonero avo
kuti danho riri nyore kutora kuhurumende nekuti hurumende panyaya iyi yakatarisana nezvinhu zviviri chekutanga ndechekuti iponese vanhu idzivirire kufa kwevanhu nekuti chirwere ichi chiri kuuraya chechipiri ndechekuti hurumende itore matanho anoita kuti vanhu wawane cheuviri kunyanyanya panyaya dzezveupfumi. Saka tinoziva isusu kuti bhodha rebait bridge ibhodha rinoshandiswa nevazhinji vanoita inonzi cross border trading, vanoenda vachinotora zvinhu kuSouth Africa vonotengesa kuZimbabwe, vamwe vachitorawo kuZimbabwe vachinotengesa kuSouth Africa mhuri dzichiwana kurarama. Saka handifungi kuti danho ratorwa zviri nyore, nekuti zvinhu zviviri izvi matarisiro atiri kuita ndeyekuti zviri kupikisana. Saka hurumende ndoona sekutoti yanga yakaomerwa kuti yodii panyaya.
Tichitarisawo nyaya iyoyi yekuti muganho iwoyo weZimbabwe uchakavharwa, kudivi reSouth Africa vakavhura muganho wavo, zvine zvazvinozobatsira here?
Inyaya yakaoma kutaura nezvayo, nekuti nerumwe rutivi ofishali zvine zvazvinoratidza kuti zvinobatsira, nekuti vanhu vakanzwa kuti kwavhurwa uwandu hwevanhu hunoti wandei hunenge huchida kupinda nekubuda richishandisa bhodha iroro. Asi rakavharwa kudaro tiri kungoona kuti vanhu vari kuyambuka. Saka tingati zviri kunzungune kunyimo zviri kubatsira hazvisi kubatsira.
Imiwo semuongororo wezvematongerwo enyika, muchitarisawo mamirira zvakaita, zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa nehurumende padambudziko irori?
Hurumende dai yagona kuti vakawanda vabayiwe, toziva kuti ayo nyangwe denda rikauya vanhu vakadziviririka. Kubayiwa hakurevi kuti havachabatwi nacho, asi kunodzivirira uwandu hwevanhu vanogona kufa nekuda kwedenda iri. Saka kana vanhu vabayiwa vakati wandei, zvinoita kuti kunyange vakachida kufamba vachikrosa mabhodha vachitsvaga kurarama sezvavanoita vachikrosa bhodha rebait bridge, tinoziva kuti upenyu hwevanhu hwakadziviririka.
Avo vange vari muongorori wezvematongerwo enyika Dr. Ricky Mukonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden, mudzimai wavo, mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo nezuro chipiri vakatanga kushanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica vachitsanangurira vanhu zviri mubhiri ravo rakavhoterwa kuve mutemo svondo rapfuura. Mubhiri iri vaBiden vakakumbira mari inoita 1.9 trillion kuti vashandise mukufambisa zvirongwa zvavo zvenyika, vachishandisa dingindira rekuti rubatsiro rwasvika, help is here. Nezuro vaBiden vakananga kudunhu rePennsylvania kunove iko kwavakaberekerwa, kunoudza vagari veko kuti bhiri iri ndiro richapedza chirwere cheCOVID-19. Ukuwo mudzimai wavo amai Jill Biden vakananga kudunhu reNew Jersey kunotaura mashoko ekurudziro aya. Mutevedzeri waBiden amai Kamala Harris vakange vari mudunhu reLas Vegas vachikurudzira vanhu kubayiwa nhomba uye vachitsanangura rubatsiro runokwanisa kuwanikwa nevanhu kubva mubhiri iri. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa navaBiden nemagurukota ehurumende yavo ndizvo zvinoitwa mukutonga kwejekerere, vachiti kunyange hazvo vaBiden vakapiwa mari yekugadzirisa zvinhu munyika, vanosungirwa kusangana nevanhu vachivaudza zvavanokwanisa kuwana kubva mubhiri iri uye vachivaudza kuti COVID-19 inofanirwa kukundwa kuti zvinhu zvidzokere pazvakange zviri.
Uyu mutemo wemari inenge ichi yakakumbirwa kuhurumende neutongi kwavaBiden, vaBiden vakakumbira mari $1.9 trillion kuti vakwanise kushandisa muzvirongwa zvavo zvokutanga kutonga nyika. Vakananga-nanga chikuru-kuru chavari kusimbisa ndechokuedza nepavanogona napo kuti vapedze dambudziko reCOVID-19 iri. Saka mutemo iwoyo we$1.9 trillion mune mari yokuti vakwanise kutenga mishonga yokubaya vanhu muAmerica nokukasira, nokuti pfungwa dzavaBiden ndodzokuti kana chirwere ichisa chapedzwa, ufumi hwenyika namafaro enyika haako. Saka mwine mari zekare yoku pavani ya jinozi stimulus yei vanozi vanu wapasi kutuwa kwa nise kusondo tenga kana wachingi wabaiwa kana waka mirira kubaiwa zekare mwine mari zekare yoku inobetsera vana ino inozi tax credit ya vana ya yakawezer kwa zekuti kwa nise kusumu za vana wano tivo vanodarika 4 million vana wacha sumu za wakufamu namo saka mtemu ibumbiro mtemu hili vano ritiro ibumbiro nini emari okuti Amerika ikwanise kuimbruva life ya mamilioni ya vano muno ma Amerika zunu zitanga kufamba nenzira ya zaifamba nayo COVID chinge isati ya lapu.
Professor Masoja, tuliko wana kuti biri ili raka dovu tegwa ratu wa mtemo kasi tuliko wana wa Biden mzimai wavo mtevezeru wavo nomurumu wavo ni vamwe vanu vimuhuru mende mavo vashita fararira munyika muno ma Amerika kuti vataure na vanu pamsuru pe biri ili uyeze kuvaudza kuti jiri mbiri ili zinore wa chini sei vachiru wano kutengesa biri ili ilo ratu wa mtemo.
Zinawe tika pa utongi kwe cheche tere kwe demokrasi ndo kukuti vaninga wachida kusita mashoko kose kose kwa anugu na mga asina kusita mashoko yu wawo zekare mashoko hacho kutasike kuna wamu anugu na mga wakandu wa mtemu uyu asina sada na tuku mzwisisa kuti mtemu uyu we marii wakana kila chini saka dion saka wachi enda kwese kwa wano kwa nisa vachivu zama nukutiva uisise nukutiva wakajizengiva uisisa kuti nyika ya mweno tongwa sei kuti maria wari kupuwa hii wari kupuwa hii kwei shekare zino beteri kunyika yavu vane zenge haku uisisa kuti iu wano pachavu iurumendi nukuti kana chiti urumendi wana president ma cabinet minister haya ya haka miririra vano saka ndio chinango choma Amerika kuti nyango wazo mtemo wapasi wa kutoshandiswa asi vanhu vanobatsira kuumba hurumende vakasarudza vaBiden nomutevedzeri wavo navamwe vese variko vanenge vachida kusvikirwa padhuze navo pamikova yavo vachikumikidzwa mutemo uyu nekuti ndowavo hausi waBiden chete saka ndihwo utongi huri kuda kuratidza
avo vange vari vanodzesa zvemabhizinisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Kuroniko rine nyaya pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvinoita makumi mana nevasere zvakadzoka kumusha nezuro mushure memakore mazhinji vari muhupoteri kuBotswana. Zimlife.com inoti Zimbabwe yanyevenyutsa imwe mitemo yekurwisa chirwere cheCovid-19. Mabhizimisi ekudyira ari kubvumidzwa kutora vanhu vanoita zvikamu makumi mashanu kubva muzana kuti vadyire mukati. Ukuwo hurumende yabvumidza kutangidza kwemitambo asi pachitevedzwa mitemo yakadzikwa neWorld Health Organization. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira nega zvamunofunga.
Studio 7 ndinokumbirawo ndipe ofungwa dzangu nenzira murombo yekuno ku South Africa ku Pretoria. Zvinoshamisa zvikuru zvandishamisa nokundirwadza nokundibhowa kuti vana monzo ravanofamba ripatachigadzira mafandire emakanzuro vane munhu wavava wakasa mukanzuro vakaruza the MDCT lost all the elections. Anokuona kana vote kana imwe kana chigaro chimwe chacho makanzuro vobva vabhinya kutora vanhu vedu vachivati vavavo. Saka vakuda kutoda vashandisa matare avo nezanupiefu kufamba vachitikwai tisu takahwina muHarare tisakahwina makanzuro tiwe 20 out of 32. Chirudzii chauda kuita toziva zvaruda kuti zvakanaka toziva zvavanoda kuita munhu umwe noumwe ngaakohwe paakarima makanzuro ose anotaurwa iwawo ndeMDC Alliance avakambanya vashandisa makosi nezanupiefu handii ndizvo saka ngavasawesa zvavo time tiri kuvaona tiri kuzviziva.
Studio 7, Studio 7 hapo. Ilindi nata kutombo wista kuti miwanu ya Studio 7. Mulivanu ya zanu, kana kutumuri kuita basari maka shumika yafuzi. Kana mchita za kuti funzula wa monzula kutivani matikanzula 28 ya wano miririra. Wabu sutaya kwa MDC Alliance. Ili yo ya kanzi na watu angire mbata nzoma pato. Iyo baka mbata na nani. Iyo baka nukukwiza kukongresi waka mbaita ichi ni MDCT. Ya choko zani kupe. Saka choko zani kupachili president kwa wepati yaje. Ivo vanu kwa wepato riti wa monzura. Zote za mfunzi ya sika na shangweza shi ya lainzi mnota kuhusisa kunyanya.
Mavadini mwuri studio 7. Sitarangu dinonzi Goriati Spani. Tinonguti mwesi warum South Africa SA. Chiwiri COVID-19 ngatizamai kuzvibata mushonga wa COVID-19 kupfeka maski nekugeza maoko pose paunenge uri mungava muteksi mungava pai panonguva neruzhinji zvichengetedzei nekupfeka maski vose vazhinji havachapfeki mamaski chirwere chinobata munhu kana asina kupfeka maski saka mushonga wecovid-19 imaski vaccine hongu havo mavaccine vari kubaya vanhu bati kunyange ukabaya vaccine yacho usingapfeki maski inongokubata coronavirus saka pfekai mamaski nogeza maoko ndomushonga wecovid-19
pamusoro ipamusoro iye vachamarari vestudio 7 nevateereri vayo vose ini zvangu ndakamirira vanhu vanosapota MDC Alliance yachamisa ndine kafungo kandida kuti ndipewo vanhu vanosapota chamisa tiri kuda kuudzawo vanhu vose pawirirano namonzora o chitoi chezan pf ngatisavhundusa namonzora nezvaari kuita nokuti monzora ishumba yakatumwa nezan pf unoziva zvinoita shumba kana ichida kudya mombe inomira seri kwedanga haipindi mudanga yovhundusira iri seri kwedanga mombe yazobuda mudanga ndiyo inodyiwa neshumba saka ndinoona sekuti monzora hakuna kwaanosvika nepanyaya yezita vachamisa vaziva shoko iri ora ndokwanisa kuvapawo kuti ndavasachinja zita katimire tiri papo tiri paalliance ipapo MDC Alliance tichiwina tinogona tiri ipapo hapana kukuchizira kuti muchinje zita kana zvazokona kuti muchagere manew party zvinga zvinga chaiti kumudzoke zvikuru kuMDC Alliance saka gomerai muripo paMDC Alliance vese vanoita kuti MDC Alliance ngatisaiora mwoyo nekuda kwamombera monzora chitoi chakatumwa nezanu pf asi zvina zvatinoreva ane banga reshanga saka hakuna kwaanosvika onai vana vaari kutonga navo vana vachamisa makanzera nemaMPs atoti ndevake nepamaelections vanotevera 2023 zvichangoratidza kuti vana vachamisa vanga vagori vachamisa monzora haana vana saka ari kuita kukambira vana vasiri vake ngaatonge asi zvichabuda pachena tatenda ngatirambe tiri papo pana chamisa chete chete tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Di Bvumba Mireiwo Gambo kanobva kuna Marshall Munumumwe nechikwata chake che Four Brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti ZUPCO iri kutadza kuita basa rayo nemazvo zvopa kuti vanhu vanetseke mumigwagwa Hurumende yotarisirwa kuregerera vamwe vasungwa vari kupika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tadonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.